Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington, this Tuesday, June the 21st, 2022. I am Thungameli Nkomo. Tonight, we are talking to some of the youths who are currently in the United States for the prestigious Mandela Washington Fellowship, a flagship of the Young African Leaders Initiative, or YALI. The program was established in 2010 by President Barack Obama and has since benefited thousands of youths from across sub-Saharan Africa who have come to the U.S. for academic and leadership training lasting 6 weeks. And according to the sponsor, the U.S. State Department, the participants are accomplished innovators and leaders in their respective communities. This year, the program has about 700 participants who are currently stationed at various learning institutions across the United States. That's what we are talking about tonight, Zimbabwe. We are taking a break from politics. I know a lot of you like to talk politics, but tonight, sikhuluma ke labasa kulayo abangapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwazwa ivatereri kusangana kumuchirongwa chenyu. Chirongwa The Connection, chinova chirongwa chevechidiki. Nasi tiri kutora mafemo panyaya dzezvematongero enyika, uyezve tirikukurukura nevechidiki vari pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Pari zvino vari kuno kuAmerica kumauniversities nemasangano akasiyana-siyana, uyezve vakauya kuno kumusi waJune 8. Saka ndizvo zvatavinga nhasi tichange tichinzwa kune vechidiki ava kuti urongwa hwavo huri kufamba sei, dzidzo dzacho, uyezve zvii zvavari kutarisira kana vapedza chirongwa ichi. Hilo utava isingalo lamhlanje sitove sitandekayo sixoxa lavasakhulayo aveMandela Washington Fellowship. Sikhuluma nje vakumauniversities achiyeneyo. Vayingxenye yabasakhulayo abangu 700 abavele emazweni achiyeneyo awe sub-Saharan Africa. Lizakhumbula ukubana uhlelo lolu lwasungulwa ngumongameli Barack Obama ngo-2010. Since then, solubhenefite abasakhulayo abaningi impela abedlula ama-5,000 abaza ngapha eMelika for 6 weeks. Bezefundiswa ngendaba zobukhokheli kanye lezamabhizimusi. Joining us tonight is Tecmo Mhlanga of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kumbe iATUS, yenake use Kansas University. We also have Nozipho Zipho Moyo from the organization Africa Kiburi. He will explain what that's all about. He's at the presidential precinct in Virginia. Wanga and Moyo, siyalamukela tinokugamuchirai. Welcome to Studio 7.
Thank you.
Thank you.
Let me start off with Tecmo. Mkoma Tecmo, I don't know whether you've been in the United States before or this is your first time, but tell us about your reception and any culture shock yet.
Thank you, Mkoma Nkomo. This is my first time going to my United States of America. This training is all about training young African leaders from all over Africa, from South Saharan Africa. I think this program is this year we are it accommodates 700 young African leaders from different countries and up from Zimbabwe. I think this time around we are 40 young African leaders coming from Zimbabwe in different sectors. Some are coming from civil society and others are also coming from the business. So we are here for this very initiative program, the program for young for to to educate young African leaders as well as to learn from what others are doing in their country to advance our agenda as Africa, as well as to achieve a better Africa that we all want, or that all of us want here. So my first experience in America, you know, the time difference, the first time we come to America, I experienced a lot of culture shock, like here at Kansas, like the sun rises around 7 o'clock a.m. and sunset at around 9 o'clock, and he wants to sleep around 8 p.m. while the sun is still there. So my first time, I sleep around 8 p.m., and I got up at around 12 p.m., and I checked my time and said, oh, what is this? So this is some of the experience, but other things I think are the same. Like even some of the things, the shops that you have here in America, they eat a lot of food with sugar and cold food, unlike in Zimbabwe, you experience eating hot stuff, hot salsa, whatever, and you can't find salsa here. But otherwise, the environment and welcoming is just good.
Panyaya chikafu ipapo, I was going to ask kuti ko nyama inoiswa shuga kunoku makaijaira here kuZimbabwe?
Nyama ine shuga zvinotoshandisa zvimwe zvacho, zvimwe zvikafu zvatiri kudya unopedzisira unongotora tirikumbotora chikafu chese, like first week you will be trying everything and unoona kuti chikafu chandatora ichi handitombochidye. Chikafu chacho chine shuga and isu kunokarira zvimwe zviro taiva tine culture week whereby tinodya chikafu chakafu chiri kubikwa kumuma African country akasiyana siyana. Nezviro ndikatora chekunigeria chinonzi uguse, ndakachiisa da kunzwa chini irimo miriti irimo handisitombojaira. So that has some of the things zvatiri kusangana nazvo tiri kuonawo zviri kuitwa kune dzimwe nyika.
Thank you there, Mkoma Msanga, and please do stay on the line, Ndimbo, to bring in Nozipo. Nozipo, how has been your experience so far?
My experience has been a very mind-blowing because where I am, Virginia, presently I'm at, so unlike other fellowships, Presidential Prestige is an institution that is housed by two universities, which is William and Mary, the second oldest university after Harvard, and also the University of Virginia. So when we came through, we came straight to William & Mary, where I am, which is actually the birthplace of the colonial birthplace of America. And so for me, being a young African, I get to learn the history of how the colonial history of America, which is also next to Jamestown. We went to the Life Museum, where we saw people still putting on the English soldier uniforms, and well, it brings a whole perspective on the geopolitics from the 1600s to where we are, where we're going. And also we have the opportunity to celebrate Juneteenth, which is an anniversary to end slave trade, and the perspectives where we have been talking to Black Americans. For me, maybe I expected too much. America is a beacon of democracy and hope, but there are also systematic structural barriers that we have noted. Issues of racism are still alive. And but besides that, it has been a great day. The communities, the fact that this is a small community, they're very friendly. Everyone is ready to encompass us. And we're excited about the enhancement of schools. Of course, issues of culture shock are there. Things are very, very expensive. Awulama dollar for two sadza deals. So, you know, just buying a teaspoon of macaroni and cheese, you pay something like $12. So that has been what we've been trying to adjust. But generally, it's as I'm saying, it's exciting. It's an eye-opener. And at the end of it, we're hoping to see how do we come in to build Zimbabwe and to build Africa, since this is an exchange.
Mm-hmm. And looking at this program, kuyini Nozipho okhangelela ukufunda, okhangelela ukubuyela eZimbabwe lakho? Usithi, hayi, ngize lapha ngimncane ngingaka, kodwa sengikhulile ngolwazi engilutholileyo. Kuyini ofisa ukubuyela lakho eZimbabwe?
Into engikhangelele kakhulu yikuthi ngizame ukuthi ngibanzise ama-networks ami, ngoba umsebenzi lo esilawo udinga abantu. So for me, ngingakabali ngokuthi ngise-America, you should understand, in my institution, 25 from 18 different countries. already beskumange June 16 ukuthange sikhuluma ngoku o 16 days abazayo landan sengithole ukuthi ngenza abangani labanye abakhokhela inhlanganiso zabo eAfrica ndawo yonke. So for me, social capital base, what I'm looking at, other African leaders who I can work with, I share my struggles, njengomuntu ovele eAfrica ngilakho. Then also we are local city, ulwazi olujulileyo, expertise. You know, the State Department blessed us with giving us most of the professors. These are outstanding individuals. They have done very well in their fields. These are and more importantly, what I liked about the program, si pure ama coach, wherever go buzu kuti ufuna ukwenzani and sithola abantu abanjani abakuncedisayo ngalolu hambo. Udube sijalo ukuhlangana labo njengoba sakhulayo. We usually have limited scope of ama mentors and coaches because umuntu ebelazi udubo lami ngiquma vele emakhokhokweni ehlala ebenside angithi kodwa ukuthi ebekwazi ukuthi what is the vision beyond Ibulawayo, beyond Zimbabwe, beyond Africa? So this is one thing that is crucial to program where we are given our coaches and mentors. We switch to develop our processes at Sibuya Ekai. So you can go to say in terms of e social capital base, looking at fund, looking at sense and jani, the environment, digital technologies. How do we bring those things to work better for our communities? So I'm really excited and I'm looking forward to that.
Ekhaya uvela koBulawayo and you are working with the inhlanganiso okuthiwa yi-Africa Kiburi. Lenzani kahle kahle?
So i-Africa Kiburi, Kiburi is Swahili. Because all languages in Africa come from Bantu Swahili. It means pride. So i-Africa Pride, i-Africa Kiburi, is pivoted on aspiration number 6, the African Union. Which seeks to developing its Africa Union seeks to use its development by including marginalized people, specifically women and young people. So in Tanganyika, it is Kanyela women and young people, more specifically minority or marginalized. So Kanyela, those who are disabled, those who are from indigenous groups, those from other ethnic groups, ama rural processes. We're looking at even issues of AMA LGBTI. So presently, what we've been doing, we're focusing on issues of democracy and governance. As Zimbabwe Kajen says, Kumang end up able to lose AMA election. We were just focusing on civic education. What is your response, your responsibility when it comes to civil and political rights? We also do AMA digital rights. Equal riches from the say, Ubuti says, Pila, Emafonini, Aman Sresilens and Emafon. How do you become secure? So Africa Kiburi focuses on human and digital rights, lama SDGs. Our way to Chinawe movement present in 7 countries, and we're hoping to work as a movement for women and young people, so that we speak directly to Amanit to Lapi, the African Union. Iko esiwenza.
Kwabasanda kusixhumasi ngomsakazo weStudio 7 na uyezve tripa chirongwa chevechidiki chirongwa The Connection. Nasi tiri kutaura nevechidiki veZimbabwe vari kuno uku kuAmerica vakauya kuno uku musi wa 8 June pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Ndizokere kumuri mkoma take more. You are a teacher, muri kushanda ne atus. The tables are turned. I know kuti you are used to teaching kids, but now you are in class. Saka zvidzidzo zvenyu zviri kufamba sei, uye zviri kufambirana here nemagoals and aspirations amuri kutarisira mune remangwana renyu.
Yeah, zvakanaka maita basa. Kidzidzo zvenu kuno kuyani program ndinovimba kuti zviri kufamba zvakanaka uye ndo zvimwe zvezvinhu zvatanga takatarisira kuti isu sevadiki vanoratidzwa kuti tichazova vatungamiriri vamangwana tichitive takaunganidzwa tiri munzvimbo imwe chete tichibva nzvimbo dzakasiyana-siyana dzemuafrica tichiuyawo tichiitawo maexperience edu munyaya dzeutungamiriri hwatinoexperienza like inini kuzimbabwe ndinoshanda nebato reboka rematicha amalgamated rural teachers union of Zimbabwe anova ari maticha ekumaruva kazi ini ndichishanda ndine vechidiki vematichas ekumaruva iwayo. So zvidzidzo zvedu kuno tiri kutoona kuti zviri kutibatsira zvikuru nekuti pane zvimwe zvinhu zvatangoitawo tichiita tichigara kuti tiri kutoita zvinhu zvinenge zvokwazvo zvatinofanira kuita asi tu mukunzwawo zvinoitawo vamwe kunyika dzavo even nekusanganawo kwatinoita nevamwe kuno kuamerica zviri kutibatsira zvikuru kuti tikwanise kuenderera mberi nekuronga kana even patinodzoka kunyika kwedu kuzimbabwe tikwanise kurongawo zvakanaka uyezve kuno kuamerica tichipiwawo mukana wekusangana nevanhu vanoshanda mapoka akafanana neatinoshandawo ikoko tiri kuzimbabwe like tinosanganiswawo nevanoona nezvedzidzo tiri kusangana nevarayiridzi vekuno kuamerica avo vari kutibatsirawo kutiudzawo kuti kuamerica nguva yekuoma kwezvinhu kunyanya nguva yakati akatarisana nayo nguva yedambudziko rerwere rechikotsoro checovid-19 kuti kuno kuamerica vaizvifambikawo seiko and tiri kudzidza zvakawandisa zvikuru nekuti tiri kuona kuti kune nyika dzekuno kwana america vamwe vanhu havana kutombodzidza kuti havana kutombomira kupinda mumaclassrooms kuti vadzidzise vana vavo kuti vaone dzidzo yavo yavairamba vachingowana kunyange kusina chirwere checovid izvo zvinova zvaisaitikawo muzimbabwe nedzimwewo nyika dzemuafrica dzishoma dzakada kuitawo sezimbabwe asi tinoshamisa ndechekuti dzimwewo nyika dziri muno muafrica dzakatokwanisa kutokwanisa kuita zvikwanisiro zvekuti vana vavo varambe vari mukirasi kunyange panguva yedambudziko recorona vhairasi uyezve varayiridzi vavo vari kubatwa zvakanaka zvinova zvitotishamisa kuti kuzimbabwe kuno tiri kungopiwawo mari dzisina dzemuchero wembwa here vamwe vari kuafrica vanotoshamiswawo chivaudza kuti kuno kwedu kuzimbabwe marayiridziro nevana mukoti nevanani vanoshandira hurumende vari kushandira mari inoenderana nemadhora 54 ekuamerica so izvi zviri kutotibatsira zvikuru uyezve nekusanganawo nevamwe vanhu vari kutiendisawo kuti tinogona kushanda tese nekuti ini muri kushandawo nevarayiridzi vekuzimbabwe tinoshandawo nevarayiridzi vekunamibhia tinoshandawo nevarayiridzi vekubotswana izvi zviri kutibatsira zvikuru kuti tikwanise kuva tichicreatawo system yekuva vatungamiriri vechidiki vane ramangwana rakanaka
and kana muchicompare you just spoke about the way my teachers ekunokwa treated compared to ekuzimbabwe we know currently macivil servants ari pakati pekuramwa mabasa mateachers vana mukoti nenyaya yemasalaries besides masalaries netreatment yehurumende ndezvipi zvimwe zvamungati maona zviri kufambirana kana kuti zviri kusiyana kana muchicompare basa renyu kuzimbabwe nevararidzi vekuno kuamerica
kune musiyano wakakurisisa zvikuru maringe nekushanda kwatinoita sevadzidzisi vari muzimbabwe kunyanya panyaya yekuti vari kuno kuamerica vadzidzisi vekuno kwana america vanopiwa mukana wekutaura zvinyunyuto zvavo nehurumende pasina kuchidzirwa pasina kuita sei uye hurumende inokwanisawo kuadresawo zvinhunha dzavo sevadzidzisi vari kushandira hurumende zvosiyana zvakane zviri kuitika kuzimbabwe nekuti pari zvino ndichitaura kudai mwoyo wangu hauna kudzikama misodzi yangu inoramba ichierera nekuda kwekushungurudzwa kuri kuitwa varayiridzi mushure mekusungwa kwemukuru kwemutungamiriri wesangano redu rematicha yekumaruva vaobert masavaure vachipomerwa mhosva yavasina kumbobvira vapfara mhosva yakatombopinda pakati pedare mugore ra2016 ivo vasina kana kutombodiniswa pamberi pedare kuti vautinese nyaya iyoyo nekuti vaisavapo pakaitika chiitiko ichi izvi zvinova vakazviitirwa izvozvi nekuti vamasaraure ndo mumwe wevamwe vanhu vari kutungamira kupusha nyaya yekuti ngatigadzirisei dambudziko revadzidzisi ngatigadzirisei mwoyo yevadzidzi uyezve ngatigadzirisewo dzidzo yevana vedu nekuti kana muchirangarirawo muchiona kuzimbabwe dzidzo yedu pari zvino yava kuderera apa dzidzo yedu ndo yaimbova dzidzo yepamusorosoro kuafrica hapana munhu anga asingaye muri zimbabwe muno muafrica yese kunyange nekumhiri kwemakungwa kuno vanhu vaitoziva kuti munhu anobva kuzimbabwe dzidzo yavo yakakosha izvozvi zviri kutotishamisa zvekuti ive nanhasi vanhu vatiri kusanganawo navo chero vachibva kuafrica vari kutonyunyuta zvikuru vachiti kochiko chiri kuitika muzimbabwe taakunzwa kuti dzidzo yenyu yaderera taakunzwa kuti service delivery yenyu yaderera saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kusanganawo nazvo zvekuti aiwa kuno matambudziko evanhu anoadhiresa vanoteerera matambudziko evanhu vomaadhiresa havavhundikiri kana kumbunyikidza avo vanhu vari kuda kutaura nekuda kwekuti kodzero dzavo dzitevedzerwe apa iko zvino takapane zuro vaicelebrate Juneteenth yavo iyo kunova kuri kucelebrate nguva yekuti vatema vaimbodzvirwa muno munyika yekuamerica but vakapedza izvozvo and zvakasiyana tikatarisa kumashure kunyika kwatiri kubva muzimbabwe tiri kuona vanhu vechitema takatora nyika takawana independence tiri kumbunyikidzana pachedu tiri kudzanyira pachedu tiri kunyimana mukana pachedu izvo zvinova zviri kurambwa even nekuno kuamerica tinoona even nenyaya yakamboitika kumashure yana George Weah kuti even nevachena vacho vaitochema vachiti aiwa ngatiregei kumbunyikidzana ngatiregei rusarira ganda asi zvinotishamisa kuti kunyika kwedu yatidzvarirwa kuri kushungurudzwa munhu mutema nemumwe munhu mutema izvi zvinova ndozvisiya zvimwe zvezvinhu zvakasiya kwebasa ratinoita.
Which other impediments would you say you are running into as teachers, especially in the rural areas?
Yeah, tikarisa kumaruva kwatinodzidza isu tiri kutarisa wokuti ndezvipi zvimwe mhando dzekudzidzisa kwatinokwanisa kuita vana vemumaruva tichitarisa nekuda kwezvinhu zviri kuitika mazuva ano kuti kune zvinhu zvinongouya zvinongonyuka zvinokonzereswa nenature zvatingakwanisi kukondrola isu sevanhu zvakaita sana corona virus. So isu tiri kutokurudzira kuti kutsvagwa kuedza kuti nekuno ivo vekuamerica kuno vanodzidzisa seiko vana vavo nguva yekuoma kwezvinhu uyezve nedambudziko zveziguruguru ratinaro kuzimbabwe revana vari kusiya zvikoro vamwe vari kuitiswa pamuviri vamwe vari kuenda kunoshandiswa vari kuenda kunoshanda mumaminda vasati vasvitsa makore ekushanda tiri kuedzazve kutarisa kuti tozviita seiko sevarayiridzi patinodzokawo kumba tikurudzire vana vedu nevabereki vedu kuti vasanyanya kuti vakurudzire vana kuti vaite mabasa emaoko mabasa ekuzvishandira vasati vapedza zvedzidzo dzavo. So ndozvimwe zvatiri kutarisa kuti toita seiko kuti tikwanise kubatanidza varayiridzi nevabereki nekuti kwedu uku tinoona kuti sekumaruva vabereki vamwe vanotoshandiswa kuti vakwanise kumhura kodzero dzevarayiridzi uye kodzero dzevana dzekudzidza kwavo musi tiri kuzviona iko zvino taakugadzira kuenda musarudzo dzegore rinouya toziva kuti mumazvikoro medu mumwe macho kunoshandiswa kuita marali izvi zvinowanza kuwanika zvekumaruva kuti nevana vekumaruva vane vakunzi vaende kunoatenda misangano yezvematongerwo enyika avo vachisiyiswa chikoro vamwe vachishandiswa zvisina maturo uye kushandiswa kunopadza dzimba dzevanhu kushandiswa kunoita sei. So izvi tiri kuda kuona kuti vamwewo vanhu vekune dzimwe nyika vanozviita sei uye toitawo sei senyika kuti tikwanise kuti education yedu itorwe seeducation zvisasanganiswa nematongerwo enyika.
That's Tekmo Mhlanga, a teacher in Zimbabwe, and he's an official of the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kana kuti atuza sangano revarayiridzi vekumaruva. Uyezve ari kuita zvidzidzo zvake zveMandela Washington Fellowship ari kuKansas University. Nipenduke kuwe Nozipo. Unozipo Zaipo Moyo, iyena usebenza lenhlanganiso yeAfrica Kiburi. Ekobulawayo kodwa kathesi ungapha eVirginia ePresidential Precinct kulapho aqhuba khona izifundo zakhe. Nozipho, ngiyazi uthe lisebenza labantwana bangamankazana kanye labesifazana ikakhulu. Siyazi udaba lokwendiswa kwabantwana esingathi ngama-child marriages ludaba olubhahileyo eZimbabwe. Napa emelika kabafuna ukukhuluma ngalo abanye but iludaba oluhluphayo lalo lwama-child marriages bayakwenza kwezinye iindawo. Uke wathola ithuba yini lokukompeya indlela umntwana oyinkazana aphathwa ngayo nxa sesikhangela udaba lokwendiswa le ndlela okwenzakala ngayo ngapha emelika?
Hayi, okwamanje nxa sengikhangela izinto ezifana lentech legislation angika kubona ukuthi yona i-America babalisa besithi i-age umntwana angaqala ezocansi kuluphi. Kodwa engikwaziyo ukuthi khona ukuthenga igwayi okufana le-Everest kufunakala i-ID, yona iphaya i-Ethiopia ye-ID. So i-America is really trying to push issues of legislation. Interestingly, engakhomenta ngakho yindaba yama sexual violence. E American dollars langana la ibagiti kubula wekoti nopsisi owindi besi visa. America ya wabotio la kono. Ukuthi umuntu yisidudla, umuntu muhle, ukukhuluma ngomzimba womuntu engafanele ukucwele. E-America uyakubotshelwa. So njengomuntu owumama enjalo ukuhlukunyezwa ukuthi ezinye isikhathi umntwana oyinkazana ehlule ukuhamba ethengisa inkomo amagrosa ngoba umfana basebridging. It's a safe environment where young women feel secure. But of course, issues of if you're a black woman, depending on what ushlala nga, there's ama crime abakhona, as you know, kulendaba khathesi yempopo where black people generally are being targeted, and one of the things that made us scared as fellows before attending EAD, because the Amnesty International actually indicated America is not a friendly country when it comes to black people. So for women, young women and women generally, it is safe, it's exciting.
So indaba yokubandlululwa kwabansundu okhuluma ngakho usuke wahlangana lakho kumbe ukuzwa nje bekukhuluma?
Ngisengihlangane lakho. Into mesinanzelele ukuthi enye into omelelanga uhlangana nayo uyubambe, kodwa uyinanzelele ukuthi i-structural lapho ngikhona eVirginia. IVirginia injengoba benishilo, it's the best place of America ngoba i-colonial history ye-America ikhonapho. Lapho okwathi kuwizikhepha ezintathu ezivele indlela beqalisa ukukholoniza ini i-America. Bathe bephakathi kwendaba yona le yokuthi behluphane lama-natives e-America, ama-Red Indians, bagcina bebamba ini izikhepha zasezivela bathe e-Angola kwakhasa indaba e-slave trade. So e-William and Mary, the second university lapho engikhona after Harvard, uzananzelela ukuthi kulama-projects abayenza like i-Lemon Project. For me, sathi siyenza ilaunch yethu sahamba ehall which was built by slaves. Ngingazi when we were served food, there were these old people abalingana lokhulu wami uyabangisezayo. The typical slave trade movie perception is what I've experienced, such that iclassi yethu we were as Africans. One thing about Africans besides ukuthi uvele eZimbabwe uvela nga, we were so shaken. Even sasihamba ukuyabona i-memorial, so they made a wall where they've written stones for each of the black slaves that has passed away. I still feel that is not enough. All these statues are abalungu, the walls are named after abalungu. Of course, we know what people given Christian names are from the Sebenguya, but there are no landmarks specifically for black people. So America acknowledges that slave trade with black people built it. But I feel more could have been done to actually rubber stamp issues of the black lives. More importantly, we have for exchange that from the council here in Virginia. We have deputy mayor, the city manager, the chief, the police, the fire ambulance. We have even when we are elected, we have catches Agula Muntu Omiyama, Omsunda, who is part of that council. Mazwa kutshela ukuthi hayi anyone can come and run, kodwa kulama structural barriers that have not benefited minority groups in America to actually participate. And izolo ku drinking celebration sihambile ku Baptist Church, sithe sikhuluma ngendaba nale. This was the first time ngihlangana lo the black American esithi yes sihlangana lakho khonokho kwe racism into embobo sithele nzima sathi kuphendukane ekhaya e-Africa, futhi sidinga ne-Africa ngoba siyazuza ukuthi basithengiselani. So you find these are some of the stories that we're experiencing where fellow black people, minority groups, seem to be in a gray area. They don't feel like they're Americans because of how they're treated. Neither do they feel they're African. So yama conversations that I've had presently with people from the black American community. But you are black, but the system is still very racist.
Konke lokho kukhulumayo Nozipho, ama experiences akho, I'd like to believe ukuthi angaba ngama teaching moments, but angazi ukuthi ama experiences ako onala ukuluma ngawo ikona yini indlela angakuphathisa ngayo nxa usuphenduka ekhaya maybe to advance umsebenzi wakho le le Africa Kiburi.
Yeah, for me America is a lovely place. It's very lovely. I'm enjoying it. But when it comes to issues of democracy and governance, it has come up as the beacon of hope globally. But enhlangana lakho is different. So what does it mean not embuyele ekhaya? At times it copy and paste ukuthi izwe indlela leziwa njani eAmerica kube kwenziwa eZimbabwe kube kwenziwa eAmerica cannot be the best way forward. But it brings the agenda ukuthi kathi vele thina as Africans, as Zimbabweans, what is our understanding of democracy? What can work for us and cannot work for others? Because the same struggles, like e-Women's League, all about drinking celebrations, I met e-Women's League. They're actually doing like Zimbabweans, pushing people to register to vote. Also, women's participation is very weak. It's nothing new, and I'm comparing it with Zimbabwe. So, as a globe, we're not yet there yet. But it's always good to look outside and to look within and to find what is the best foot forward. Because but I was actually left with some questions he experiences in America.
And looking at the issue of voter registration that you are talking about, are you guys as an organization also involved in that advocacy?
Yes, we are. But the advocacy yet has been silent. Why? Because we work with minority groups. In Zimbabwe, we have more communities like sitting on our LGBTI, we have sitting on our trans or our intersex. Or to umuntu indlela agqoka ngakhona, indlela asingisa ngakhona, kuthiyene lalokho okusesithupheni. So i-challenge esesilayo ukuthi abantu abanjalo abasahambi ukuyarejistra voter. Ngoba umuntu uzabuya egqoka isigqoko. Kodwa i-ID itshengisa ukuthi yini umuntu wesilisa. So what we have been doing specifically for this group is to actually encourage them not just on e-voting, because the electoral process I can say voting. What were coming in, especially on a civil and political right, which is very good. Lama budget meetings, other corner every time. How do you participate? Sizama ukukhuluma ngebenze, sidinga i-transport, sihambise ukuyarejista. Even omama like abasemakhaya, okhathesi be-invest, bese sizama ukusebenzela ngaqelubani. So yikho ebesizama ukukwenza, because Africa Kiburi thina specifically, we work with the marginalized communities, the minority of the minority. So uzanezokuthi abantu abagugekileyo, those who are differently abled, are also part of the people we get excited with. So yikho esizama ukupusha, like ikhathesi besikhangela ukuthi ngubani uminista ozangena for people living with disabilities, and kwanye the elections were done last month and so forth.
Given law uptake yabantu special groups that you are talking about in terms of voter registration, kukhona yini mhlawumbe selike lakwenza ukukhulumisana leZEC or any authorities ukuthi bezame ukuaddressa isituation le?
For me, I feel we are now in progressive engagements with the government. IZEC has been forthcoming to say registration is for all. How best can we work with you as long as someone is a citizen by birth or even an alien? How best? So we've managed and we'll be working with them. And we are in the Election Resource Center. They came in. While we are in Women's Coalition of Zimbabwe, they are coming in. So, besides that, I would like to talk about the Ministry of Home Affairs, which for the first time in Zimbabwe, I know of a trans woman who tells to mama a passport, la wala lani, o hambeleyo, wa ham singa jack, that's the hotel, what the year. You mubaba, kodwa nanka ama hormones, ash. Waphi passport njengomuntu ongumama ngoba ukuhlukumezwa bese kukhona kuma airport sokunzima. So these are the strides that we have. Even in Minister of Health sebele master plan yama KP population. KP population ikhangelela laba sithi ngama LGBTI, ama sex workers, people who use drugs and people who are in prison. So it's not the best situation, but there have been engagements, level of commitment a bit from the government, and these are the interventions that are still ongoing.
Mm-hmm. Thank you there, Nazipo, and please do stay on the line now. This is Studio 7, The Connection. We are coming to you live from the Voice of America in Washington. Ndizoke kwa muri mkoma, take more. Sezo muri kuno kwa America, muri kuziza zvaka wanda wanda. Pa munosvika muZimbabwe zvikanzi na President Mnangagwa. Vamusanga takuwanirai basa kuno uku. Takuda kuti muite Minister we Education. Nezvamadziza izvozvo kuAmerica. What would you change?
I think education system, especially policy making and curriculum development. We witnessed the situation in Zimbabwe whereby curriculum was just changed by the policymakers, by the Minister of Education, without involving the parents, the teacher, even the student who is in the classroom. I think we need to look forward for the involvement of every stakeholder who is involved in our education during our policymaking. We have it not our education system we do. Ile education inoita affordable kune munhu wese tinoona muZimbabwe nguva nenguva vamunangagwa vanoramba vakaimbisa kuti education yedu ichava iri yematapa education yedu pachena kubva pavakapinda vachitorera vamugabe vakataura kuti gore rinouya tichapa vanhu education yemahara asi tiri kutarisa kusvikira pari zvino vakutosvika makore anokwana kunge 6 ane anopfurikidza asina nhasi education yedu haisi affordable. Kune vamwe vanhu vari kumaruwa vasinokwanisa kuva vachiaccessa education yedu nekuda kwekuti education yedu iri kudhura nekuda kwekuti education yeduzve haisiri education isiri nevalue. Saa tinodazve kuti education zvedu iratidzwe ine value kuti munhu wese aenda kuchikoro chero paanopinda mustriti ave ari munhu anova ari somebody. Tinotarisa kune vamwe vadzidzisi vari kudzidzisa kuchikoro zvinova zviri kune maruva kuri kuitwa zvemining. Unoona vana vechikoro vachitomhura vadzidzisi vachiti aiwa ino handiti kuita ticha nokuti kuita ticha hakuna zvakunobatsira nokuti ticha ndinokwanisawo kumutambirisa ticha ndinokwanisa kumutengera foni nekuti unotoona kana mhando dzenharemozha dzinoshandiswa nevana vechikoro vari kunzvimbo idzodzo dzinotodhura kupfuura dzematicha. So toda kuti maticha edu adzokerezve panyaya yekare kuti ticha anova ari role model kuti mwana wese anoti chero pandinokura ndoda kuita ticha kwete zvaakuitwa izvi kwezvino kuti mwana wechikoro anoti mukoma wangu akadzidza pachikoro pamukudzidzisa ini akasvikira form 3 asi maonyora form 4 akatenga Honda City but ticha hamuna kana Honda City muchirongomira murodhi muchimisira mota. So tinotarisira kuti even chero tikapiwa mukana wekuti tirane education system yedu ndaive accessible education system yedu ndaive kuti even varairidzi vanorairidza vanodzidzisa vana vedu vanova vachiwanawo mihoro yavo yakakwanirana yekuti vana vedu vanoramba vachiemura murairidzi wedu oramba ane chiremerera chaanga agara ainacho kubva makare nekare tichikurawo isu tisati tavakuru sezvatava.
Kana tichitarisa nyaya e-learning take more kuno uku we know is big kuAmerica whether it's in the rural areas kana kuti kumadhorobha vana vanoshandisa makompyuta kudzidza. KuZimbabwe we have seen the government trying to distribute ma-laptops, ma-desktops kuzvikoro zvakasiyana-siyana. But would you say that's enough, really, what's happening in Zimbabwe?
Yeah, inya yakanaka zvikuru yamataura ende tingani zuva ranhasi rino masikati ndabva kune chimwe chikoro kuno kuKansas kwakada kuita kuhaisi town urban chaicho yacho takazoenda kune kumwe kumaruva ikuno kuKansas State tikaona chimwe chikoro ichocho ndechesekondari mukoma asi zvataona kuchikoro ivowo zvinoshamisira zvekuti Teruk University ku Zimbabwe awoni zvidzidzo zvemhando yepamusoro zvemakombiyuta zvakadaro. So isichidzidzo kwaZimbabwe hurumende yedu iri kupa zvakare vari kuipa zvikoro zvavari kupa ivaya makombiyuta ekudzidzira vachitwayawo kuda kuedza kuimplimenta ICT. Asi tinotarisazve zvikuru kuti zvikoro zvavari kupa zvemakombiyuta ivavo zvikoro here zvine matichas akatema kuti vaite unyanzvi hwekukwanisa kudzidzisa vana zvidzidzo zvemakombiyuta. Nekuti tinoona kune dzimwe zvikoro zviri muZimbabwe vanhu vanopiwa makombiyuta, makombiyuta acho hurumende vapiwa makombiyuta acho anogona kupedza makore kana 5 isina kana kumbovhurwa pasina kana ari kukwanisa kuishandisa. Even vakuru vezvikoro inenge yakangogara pamberi pake pedeski asina kana kumbodzidza kuti inooparetwa sei. Uyezve tiri kudazve kutarisa zvekuti iwa makombiyuta acho tinokwanisa here kuaccessa indaneti yacho yekuti vana vechikoro. Nekuti hatingadzidzise makombiyuta, makombiyuta tiri kutaura nekuda kweunyanzvi hwekutapa manzwi kuona zviri kuitika kune dzimwe nyika. Tinokwanisa here kuzviona tiri pachikoro tisina indaneti yacho isingakwanisi kuva accessible. Zvatinotarisa even mudhorobha medu muHarare chaimo mazuva apfuuraya pandabva kuHarare zvaitonetsa chaizvo kuita zoom meeting uri pakati peguta reHarare kuzoti munhu ari kumaruzevha anokwanisa here kuaccessa. Uyezve tinotarisazve nekuda zvekukunetsa kukuita magetsi nekusawanika kwemagetsi kumaruva akasiyana siyana muZimbabwe. Izvozvo zvinodzosera zvekumashure kudzidzwa kweICT. Ini pachangu ndiri mudzidzisi anodzidzisa ICT kusekondari. Asi ndingakuudzai mukoma kuti pachikoro chandinodzidzisa last year magetsi akaenda akarohwa nemhini transformer. Asi kubva last year nanhasi hapana kana chatichagadziriswa ipapo. Asi vana vanoda kutarisirwa kuti varambe vachidzidza zvidzidzo zveICT. So tinoda kuti hurumende yedu ngaitange yagadzira kuti vanhu vese vakwanise kuva vane energy. Vangakwanisa kana vasingakwanisi kuisa masola muzvikoro zvese kana kuisa magetsi muzvikoro zvese ndavatsvagiwo imwe source of energy yekuti zvimwe zvikoro zvinokwanisa kuwana zvidzidzo zveICT. Tiri kutarisazve kunyange necurriculum yandandichataura nezvayo kugrade 7 vari kunyoreswa ICT. ICT iri kunyoreswa munhu ari kuHarare ari kudzidza primary school anokwanisa kuwana indaneti nezvese and everything ari kutokwanisa kuita hands on. Asi kune mwana ari kumusha kwangu chipinge kwacheche choko asingatombozviti kombiyuta yacho yakaita seiko yakaita sei anotarisirwa zvokuti anyore zamairoro reICT. Zvinova izvo zvinoratidza zvekuti kudzidza kwedu even neICT hazvina kuenzana nekuti kune vamwe vana vashaiswa mukana wekuona makombiyuta acho vakamatarisa vachimabaya kuti vakwanise kuzo vachibvunzwa nezvavo mukati nedzama dzavo. Vari kungobvunzwa vachizviitai ICT but havana kutomboiona, havazivi kana foni yacho kuti yakambomira sei zvayo.
Chirongwa cheyali ichi has been there since 2010. It has produced a lot of graduates in Africa, including Zimbabwe. Pane zvimwe zvamungati makaona zvichiitwa achieve nevamwe vakapfuura muchirongwa ichi here that you are also targeting kuti mugone kunge muchiachieve after this?
Yeah, tinoona zvakawanda zvakaitwa nevanhu vakabva kuchirongwa cheyali. Chirongwa cheyani so far Africa yese chaane vanhu vanokwana kunge vari ivo vanopfuura 5500 vatema nechirongwa ichi. Uye munyika yedu yeZimbabwe aitini vava vanhu vakawandisa vatema nechirongwa cheyani vari kuita mabasa ekusumudzira vechidiki uye kusumudzira nharaunda dzavo dzavanogara. Ndinoona even kuboka randinobva reAttus tine vamwe vakabvako vamwe vanosanganisira vamasaraure navacheri avo vari kushanda zvikuru kukurudzira nekusumudzira dzidzo yekumaruva uyezve nekukurudzira vadzidzisi kuti vange vari vadzidzisiwo vanokwanisa kuva vari vadzidzisi vanorangarirwawo sevadzidzisi especially panyaya yemuhoro. Kune vamwewo vakatangawo mapoka akasiyana siyana ekuti vechidiki vakwanise kuwanawo raramo. Tinoona kune vamwe vakaita vakuitawo zvekukwanisa kumiririra avo vari kutengesa mumigwagwa kuti vakwanise kuziva kuti kana vachitengesa mugwagwa vanofanira kuwanawo pundutso nekuda kwezvirongwa izvi zveyani. Uyezve tine vamwezve vakaoneka vachitangazve iye nyaya dzemakombiyuta vakukwanisa kuva vakuitawo Sekuona nezvespace zvekudzidzisa macommunity nokunoshandisa seiko macomputers pakuti tikwanise kuratidza information kuvanhu. So ndiri kuona vanhu vakawanda vakaita vakabva nechirongwa chino cheyale vasizimbabwe varika zvinhu zvikukutu zvinoshamisira sikuru nekuda kwedzidzo yesensi. Hatinotarisira kuti kana nekuwo tichibva kuno tinokwanisa kufanirwa kuti titanga kuitawo chimwe chinhu chinoshamisira sekuti tinofanira kuziva kuti takabva kunodzidza zvinhu zvakadai and tinofanirazve kubatsira macommunity edu nekuti kazhinji zhinji chirongwa ichi semandela washington chichivamba navaobama vaida kuti isu sevagari vekuafrica sevechidiki vemuafrica tikwanise kuziva kuti tingaita matambudziko muafrica tinokwanisawo magadzirisa sei ine african way tikwanisazve kutorawo tichikopa nezvimwe zvinoitwa kuamerica hazvirevi kuti zvese zvinoitwa kuamerica zvimwe zvacho tinogona tii zvese tichiwirirani nazvo asi tinofanira kutora zvimwe zvinhu zvakanaka zvavanoita kuti tikwanise kuzviimplimendawo kwedu kuafrica kuti zvikwanise kuitawo remangwana uyezveve kuno kuamerica kune zvava kutodzidzawo zvatinoita kuafrica zvavari kutokwanisa kutoimplimendawo kuti nyika yavo yeamerica iende mberi nekuti senyika tinofanira kusha tinoshanda nekuonawo zvakanaka zvichiita zvinoitwa nevamwe ndo zvinokwanisa kuti tikwanise kukolaborata kuti tibatane kuti nyika yedu iende mberi.
Thanks there, Mkoma Tekmo, and please do stay on the line. Kwabasanda kusikhuma sikuhlelo lwe live talk the connection uhlelo lwabasakhulayo konapha emsakazweni we-Studio 7. Na namhlanje ngixoxa lo Tekmo Mhlanga owenhlanganiso ye-ATUS ungumbalisi kodwa kathesi ungapha eMelika eKansas University phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngilonozipho Zipho Moyo njalo osePresidential Precinct ngapha eVirginia kodwa usebenza le nhlanganiso ye-Africa Kiburi ekobulawayo. Nozipho, ngikubuza umbuzo enke nawe ujikela uTekmo ukuthi uhlelo lolu uhlelo lweMandela Washington Fellowship lolu luqale ngo-2010 and baningi abasakhulayo asebedlule phansi kwalo njalo asebefeze really amazing things. Wena ungathi kukhona yini okuhawukelayo okufisayo okufezwe yilaba sebedlule phansi kwalolu hlelo okufisayo la ukuthi ngolunye usuku uzithole la ukufeza?
Yes, iMandela Fellowship lane loba sesiqedile ukufunda usala uphakathi kwe-network yonaleyo kusitho ukuthi you can interact labantu abavela kwamanye amazwe abayenza izinto ezijenyelo bezifana lokwakho. So engangifisa mina yikuthi through ama-contacts lawa esengiwatholile ngabanye abantu engilabo ekilasini ngizibona ngane ngingumntwana omncane kibo nxa sekhangela lokhu asebekwenzile ngabantu abaqalisa amabhanga emazweni abo nabantu abangama-town planners and so forth. Iimbali zabo ziningi kakhulu and yimi ngithisa ukunjani ukufunda ngithole ama-contacts lawa ngibe kwazi ukuthi ngingahambisa njani imisebenzi yami izifike lapho engifikelela khona njenga ngishilo ukuthi Africa Kiburi sikhangelele ukuthi sifikise iindaba zethu ngabo e-African Union singasabali kuma-grassroots. So yikho engufisayo engikukhangeleleyo ngoba even sengikhangela kulaba abake bayenza i-fellowship le ngizakhuluma ngabantu engibaziyo like obobulawayo umuntu okhokhela ibulawayo residence omanuel nkomo umuntu wadlula ku-presidential precinct and we know ukuthi akula lutho olungakhulunywa ngekhansili abahlali bengakhulumanga via inhlanganiso leyo. So yikho engathi ngama-footprint ongabonayo kulo dade wethu emuye yimaziyo uBusi Debe ose amakhosikazi baningi abantu abafikayo esithi ngase sibakhangele ibe abantu esithi ngama-mentors yithi ngobhudi lokosifo esibancedisayo. So kutho ukuthi lani usensuku zatshwala lani ngenze ngisise omdala engancedisa labanye abasakhulayo ukuthi ngibatshengise indlela lami sezindlela yami ngisiya phambili.
Nasi Kangela say 5-10 years from now, e Africa Kipuri uyibona ingapi?
She's one of the observer status in African Union. Observer status in African Union, and also to engage through the General Assembly of the United Nations, the consultative technical group in associations with the United Nations. Ulapa esiya khona ngoba sikhathele ukuthi izinto ziyakwazi ukufuzwa e-UN zibisela thina. So this is the time kumelele sizimobilize thina, singene kuma-systems lawa so that we can influence policies that speak and resonate to the Africa lama-grassroots countries.
Nxa ukhuluma nge-observer status ku-AU, liyabe li-observani lapho ama-elections?
Hayi. Yeah, ama-elections, ama-elections nga-observer. Kufanana lokho ingabalisa ngokuthini laphana kulapho kuhlangana khona abantu abakhokheli benhlanganiso lamashu behlenza ama agreements and so forth. Kusisho ukuthi lina nqalile observer status lalilafika lihlala etafuleni libone ukuthi politics ihamba njani Africa khathesi bafuna ukupusha African Union khathesi ifuna ukupusha asithi mthetho owe environment ithini into ema-digital rights sithini into yobomama. Because iqiniso ukuthi amazwe amanenge e-Africa balalelana bebodwa e-African Union singakabani i-United Nations or belalelana e-SADC or ECOWAS. Kusisho ukuthi thina ngesisho bathi yi-lobbying usukwazi ukuthi okay ukhuluma lobani lapho ukuze liphushe indaba yenu la. Kusisho ukuthi sizaba yi-civic voice in the African Union to influence policy makers. Kulapho sibheke khona ngoba i-civic voice ayikho e-African Union. It's more like a technical group elama policy makers. So that is the opportunity we get as a civic organization to be able to contribute meaningfully. Ngoba alivalelwe emnyangweni yama-meetings lani labe livumele ukuthi lingene lilalele selilani selingafaka i-communique lembono zenu.
And ukuze lifike lapho ungathi kuyini okudingakalayo to capacitate you guys ukuthi lifike impela kuzinga leleli likhangele?
Hayi, selede buti, selede ngoba i-process le kumele lekhangele ama-audited accounts and so forth. So you notice it's usually for established organizations that have been done in regional work. So kuma, an example, though I'm not saying bakhona. A typical example would be Open Society Foundations or Amnesty and so forth, because these are people working on the ground and they've got a huge presence. So one of the pre-requirements in an audited account, are you good standing, are you affiliating with AMAM's resolutions and aspirations of the African Union? So in Johan Chilo, Tinasi movement more than an organization. So in movement, we have seven representation in seven countries. And we hope to have more people coming on board so that we make this movement stronger. So that will take us some time, because 5 years from now, so that is the situation.
So amazwe angu 6 or 7 okhuluma ngawo lapho litholakala khona iwapi?
Kule goli bakithi siyasinze singekho egoli kule South Africa, kule Botswana, kule Namibia, Ethiopia, Tanzania, Kenya and Swaziland.
Thank you there. Nozipho, as we wrap up, Ndunze Mkoma Tekmo ko atuzi muri kuyona yakabira say 5-10 years from now, Mkoma Tekmo. Munenge mwichiri kungorwisana ne hurumende ere nenyaya yemasalaries.
Yaramba chiri rakotero tevarairiki yemuzimbabwe uye kotero tevana vechikoro yemuzimbabwe kuti vana vechikoro muzimbabwe vakwanise kuwanawo mukana wakaenderana kunya zvisinei nekuti uri kumaruva here kana kuti uri mudhorobha. Inge kune dzidzo inoenderana yekuti munhu wese tinokwanisa kunge tichikwanisa kuafodha dzidzo iyoyo, uye vabereki nemarayirisi vacho vangova vari varayirisi vachange vachikwanisawo kuva vaine muhoro inokwanisa kuti vakwanisewo kuendesa vana vavo mukati mezvikoro zvavanodzidzisa ivavo, nekuti hazvingakwanisi kuita zviri kuitika saizvozvo kuti varayirisi vemuzimbabwe vari kupiwa muhoro usingakwane kana kubhadharira mwana wechikoro mwana wacho anodzidza pachikoro chaari kurayiridza ichocho. So atuzi makore ari kuuya achitaona uri musangano uchange uchabata uchava uri musangano mukuru kuru panyaya yekurwira kodzero dzevadzidzi uye panyaya yekuramba iri pamberi nekuti Zimbabwe iye iri Zimbabwe ine mukana yakaenzana pane vanhu vese nekuti haiwa sesangano ratizi hatingorwiri kodzero dzevarayiridzi chete tinorwirazve dzevadzidzi uyezve nedzevagari nekuti vagari kuti uve mugari unofanira kutanga uri mudzidzi and mudzidzisi mugari wezimbabwe saka tichange tiri baka richakurira zvikuru kuru rinenge riri boka even pari zvino I think ATUZI is the fastest growing union in the sub-saharan africa so tinoye tichiatarisana zvetobuda kana nemuafrica macho kuti kuve kune masangano akaita seizvozvo anorwira kodzero dzevanhu nevadzidzi nevadzidzisi vacho
And Isaka Zizwezi Moriku Pezarini, we have seen before kuti chirongwa ichipa chinosvika kwamvura yacheka makumbo a few are chosen to remain vachishanda nemasangano akasiyana siyana. Is that going to happen with this group yenyu?
Yeah, kune vamwe vachasara I think vanosara for 1 month vachiita zvidzidzo zvePDE vatanga vachisangana nemasangano akasiyana siyana vari muzvikoro zvezvakasiyana vachatiiwa zvikoro zvekuenda kuno I think kukanzas tine vamwe vari kusara muzimbabwe tine vamwe vanenge vari kusara vakatiwandei vachasara kuno kuamerica vachienderera mberi nezvidzidzo but isaiwa tichingopedza tiri kupedza musi wa17 July tiri kudzoka kumusha kuzimbabwe tichiedzawo kuti tikwanise kuimplementawo zvimwe zvezvishoma zvatinoita dzidza kuno sesisi tiri kuda kutidza kuti toplana seiko sevarayiridzi kuti tiplane digital organizing nekuti iko zvino taane muono mutsva kuita nazvo zvinhu wasiyana newekare wekuti tinofanira kubatana tichiimba tiri mumasitita se takudazve kutarisiranawo nezvimwe zvinhu zvokutoratidzira seiko zviri pachena zvinova zviri pesi kune munhu wese wekuti munhu wese anofila kuti koro ndikaratidzira kana ndikaisa nhunha dzangu hurumende ndichishandisa nhano idzi hazvikwanisi kundikuvadzisa ini pamwe nemhuri yavo nekuti tikuona kuti zvinhu anoenda mumutiti unogona kuzvindikitwa nevakomana mapurisawo zvekuti unokwanisa kuparara zvekuti unotadza kana kuzoendesa kuchipatara kwacho saka tiri kudazve kuedza kutarisa zvekuona kuti tozviimplementa seyo kudzimba kuti vanhu vakwanise kupinda mumugwagwa kana kuendesa nhunha dzavo pasina anotyapu kuti mangwana ndichazoteverwa kumba kwangu kunhani kana neupi
Saka mapona kachando gore rino lipepile mqandweni nozipa
kakhulu hayi langa liyathisa sila ngamashoda hayi umqando sifilile lonyana
kakhulu as we close the show Nozipho, your last word to other young people back in Zimbabwe
engakutsho kwabasakhulayo ukuthi uhambo lusesekhona umuntu lomuntu kazani ukuhlanyela elime indima yakhe
take more your last word
yeah ndoda kungoti kune vechidiki vari muzimbabwe ndikuda kungovakurudzira kuti ramba wakabatsira pachinangwa chako ichocho usave nemunhu anokubvisa pachinangwa chako ichocho nekuti ndicho ramangwana rako raunenge wakatarisana naro isu vamwe tati tingazvifungiri kuti tichazokwanisa kuve tichiselektwa kune chino chirongwa chakakosha zvikuru chemandela washington chamunosangana nevanhu vanotyisa zvikuru vari muhurumende yekuno kuamerica nevamwe vakadzidza zvikuru kuno kuamerica muchitaura runha dzenyu saka ndiringoda kuti mwana wese wemuafrica mwana wese wekuzimbabwe ramba uri pachinangwa chako chinangwa chako ndo chaigadzira kuti uve mutungamiriri wamangwana kwete mutungamiriri wamangwana chete tinoramba tichidziri vatungamiriri vamangwana tive vatungamiriri vakanaka nokuti iko zvino titori vatungamiriri and tikutungamirira so ramba wachungamira kwauri kusvika wasvika pachinangwa
And that brings us to the end of our show. Thank you so very much. Tegmo Mhlanga, murayiridzi anoshanda nesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Iye zvino izvi ari kuKansas University pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Thanks also to Nozipho Zipho Moyo of the Africa Kaburi. Ari ikuno kuzvakare kuvirginia kupresidential precinct pasi pechirongwa chimwe chete panzi kwehlelo lweMandela Washington Fellowship. Thank you so very much Nozipho and Tegmo Zimbabwe, good night. Let's make another date next week on Tuesday. Panopane, Tenyoro Yenyu, Umsagazo, West Studio 7. Good night, Zimbabwe.